Mutongi wedara maitafazwa miti, vati mushire mekuongorora zvakaunzwa kudare, vawana vasikala na vasitole vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Mumwe wemagweta ari kumirira vasikala vaJeremiah Bhamu vabvuma kuti vaviri ava vabatwa nemhosva, asi vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Dare rati ivo vasitole navasikala vose vabatwa nemhosva yekupomedzera mhirizhonga kuti itike mudunhu renyatsini. Tataura navasikala navasitole vose havasi kugutsikana nemutongo wapiwa. Vari kuramba vachiti ivo havana mhosva yavakapara. Asi pari zvinochatingangoita kupudza nyaya mberi kudare riripamusoro kuti richitongawo nyaya iyi richionawo nemeso matsva.
Vabhamu vati vachazenge vachidzoka kudare nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Mushure mekunge dare rati vasikala navasitole vabatwa nemhosva, nyaya yazopfudzwa mberi kusvika musi wa29 wemwedzi uno kuitira kuti tipiwe mukana, kunyanya gweta ravasitole ranga risipo, kuti riwanewo mukana wekuadresa court inoinonzi mitigation kana kuti kuchema chema kuitira kuti vapiwe mutongo uri wakarerwa.
Mangwanana anhasi vasikala vanga vambomira pamberi pedare neimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakataura manyepo vachiti mapurisa aingauraya mwana aivakaberekwa kumusana namai vake, vachiedza kuti vanhu vatevedzere mitemo yeCOVID-19 muna 2020. Anzwa nyaya iyi mutongi Ferris Chakanyuka vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kukadzi. Rimwe remagweta vasikala vaHarrison Ngomo vanotsanangura zvakonesa kupiwa mutongo nhasi.
Panopera kupira nyaya vamupirire mhosva kana kuti munhu anomirira gweta guru rehurumende anofanira kuisa mapepa ake anenge achitsigira mhosva yaari kunenera musungu.
Vachitaura mushure memutongo wapiwa nhasi, mutevedzeri wemutauriri webato reTripusi vaGift Siziva vati mutemo munyika unotarisa kuti wabuda mumba mani.
Chinhu chatinofanira kugadzira munyika muno is the law inofanira kuapply universally, zvisinei kuti uri webato ripi. Padzwa muri kuona vasikala vavictimiza nekuti vanomira nechokwadi, vavictimiza nekuti vakachuza kuti munyika muno muite demokrasi. Demokrasi kana yavapo haisi yeruzhinji rweZimbabwe, ndeye munhu wese, including mapolitical parties, zvisinei kuti uri mubato ripi.
Mumwe mutsigiri weTripusi anga ari mudare abva kuchitungiza ada kuzivikanwa nekuti amai Fandi ati arwadzwa zvakanyanya nemutongo wapiwa nhasi.
Jobho munhu anochengeta vanhu vakawanda, chitungiza yese Zimbabwe yese chichembera mwana havasi kuenda kuchikoro vaipinzwa naonarebwe, but muchiri makangovharira munhu wani kungoti anyanya kumonya kumomesera zvanyanya kudii. Mhosva yavachina ndeye yakaparwa naonarebwe Sikana isingapere, ingavanouraya vanhu vari kufamba vari panze, mbavha chaidzo marobhas chaiwo ari panze, but onarebwe Sikana mukuramba kuti vabude panze.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vafarai marapira vati zvaitika kuna vasikala navasitole izvi chinofanirwa kuva chidzidzo kuvana veZimbabwe kuti munhu akatyora mutemo anotorerwa matano.
Zvaitwa pana navasikana ngachive chidzidzo kune vamwe vose kuti ungava ani kana ani mukati menyika ino, ungava webato ripi kana ripi, kana wavhuna mutemo, mutemo unongobata munhu wese zvakaenzana, zvisina kusara kana kupokana.
Kumatare mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi aswera achiita wakiti naGonzo nevamwe vatsigiri vavasikala avo vauya kudare neuwandu hwavo zvaita kuti varambidzwe kupinda mudare sezvo dare ranga razara. Vangomo vatiwo vatsutsumwa zvakanyanya kudare sezvo vanongedzerwa pfuti neumwe wemapurisa aya apo vanga vachiedza kupinda mudare masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.